Nezuro kwakabuda information mashoko ekuti President Mnangagwa vari kuda kuintroducea quota system yemadzimai elocal authority macouncillors kuti pamacouncillors ese ano electoral 1958 pawanikwe pane mamwe maseats achazoiswa pamusoro peipapo 30% anenge achireserverwa madzimai. So isusu chiri kutinetsa chekutanga tafara kuti at least vari kuzviona kuti madzimai ari mumacouncil positions mashuma less than 250 out of 1958. Ndozvangotifadza kuti at least vazviona kuti madzimai mashuma about 14% of macouncillors ese.
Saka chindonetsa apa chii?
Chiri kutinetsa ndechekuti constitution yedu yeZimbabwe tikatarisa section 1756 and 80 inotaura about nyaya yegender balance kuti mucabinet munofanirwa kunge mune 50% madzimai, muparliament munofanirwa kunge mune 50% madzimai, mucouncil munofanirwa kunge mune 50% madzimai, mupresidium nemaleadership positions ese. Asi chiri kushamisa ndechekuti varida kuramba vachiisa zvigamba vachiisa tinoti pachirungu mapiecemeal measures kukurudzira kuwanikwa kwemadzimai maleadership positions kunze kwekungoti vazadzikise zviri kutaurwa nebumbiro remutemo iro riri kutaura nyaya dzegender balance.
Imimi nesangano renyu manga makatarisirei?
Sisu sandakatarisira kuti kana vafunga zvokuti kulocal authority kumacouncillors kunge kuchiwanda madzimai ngavangoimplementa zvokutaurwa neconstitution. Izvo zvinobva zvadhivhaidha 1958 masits nepakati tiwanikwa vakadzi vachiwana 979 vamwe vachiwanawo 979. So chiri kuitika ndechekuti vanhu havasi kunyatsoziva kuti information yakamira sei kuti tiri kutenga zvishoma zvatiri kupuwa zve 30% hazvikwane nekuti haungawedzere masits pamusoro pe 1958 kuti tichawedzera mamwe 30% pamusoro. Maproblems atiri kuona ari kukota system yemupala yemaextra seats tisitsa yekuti madzimai anongopuwa maseats 60 emumhepo asina maconstituencies. Ndova tichangoona futi kucouncil madzimai akungopushirwa achibviswa kumawadzichins endai kumaseats enyu akareserva.
Sezvisingagadziriki zvinhu izvi, chinonetsa apa chii?
Chinonetsa ndechekuti president havakonsulte vanhu vakawanda kuti vanzwisise kuti madzimai ari kunyatsoda chii. So isusu tiri kuivamba 30% tichiti tiri kuda zvekutaurwa muconstitution zve50%.
Asi hazvisi zvinhu zvinotora nguva here zvinofanira kuitwawo zvishoma zvishoma?
Hationi sezvinotora nguva zvekuti vaimplemente 50-50 nekuti nguva iri kupedzwa kuchisuggestwa kunzi constitution iamendwe nemari dzese dziri kushandiswa. Zvinotongotora nguva pfupi pfupi kungoti maelectoral provisions arimo muconstitution ka angoalainwa neconstitution neelectoral act angopowa power kune zeki kuti ingorejecta maparty political party list anouya asingaratidze ku 50% vakadzi ne 50% varume. Bwo chiruramba chichinetsa ndechekuti patinotarisa kuparliament pavari kuda kuamenda constitution vachiextenda proportional representation yemadzimai 60 aya havana vanhu vavakabvunza. Even madzimai chaiyo ekuzanupf haasi kuida, madzimai ekuopposition haasi kuida, madzimai maaspiring leaders haasi kuida. Saka zvinobatsire kuti titore nguva tichingoisa zvigamba zvigamba tomboti zvigamba futi kuparliament toisa futi zvigamba kulocal authority ngavangobuda pachena kavangotaura kuti isusu 50% hatisi kuida because isusu takatsewawo kuti tori ready kumobilisa madzimai kuti asavhotere mapolitical parties asingarespekte nekupromota 50% nekuti tanetsa nekuti tirambe tichingoramba tichipushirwa mapositions ari kuzasi. Izvozvi tarisei kana mukatarisa muone word chaiko macouncillors ada kuedwa aya 30% anenge achiita chii asina mawards sezviri ngoita mapr mps ekuti anongopinda haana maconstituencies havana mari yecdf havana mari yekudevelopa maareas avanogara havana vanhu vavanoreprezenta vanongonzi imi muri kurepresenta province yese. Izvo zvinhu zvatinofunga kuti kutochinyirwa chaiko semadzimai. President kana vari serious vanyatsori genuine panyaya yekuda kupromota marights emadzimai ngavangopinda kamuconstitution vongotarisa kuti inoti chii panyaya dzekupromota kuenzaniswa kwemukana pamadzimai nevarume panyaya dzeleadership vongoimplementa kaizvo izvozvo nekuti kana vazviimplimenta zvichabata kubvira kumusoro kusvika kuzasi panenge pasisina nidhi yekuisa zvigamba zvigamba zvokungoratidza kuti vakadzi tangokufadzai zvenyu but chokwadi ndechekuti madzimai anenge asina power.